kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chandinokupakurai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinava Stevens Banda, umwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika, tichikurukura pamusoro pedanho rakatorwa nana chiremba rekusadzokera kubasa. Eva Spanda, ndino mukamuchira muchirongwa mukoma zviri kufamba here?
Ndinosimba koma angu tino makati vabe vavateereri.
Aiwa, ndine chivimbo chokuti vateereri vari kufara vachikunzwai paredhiyo. Neniwo ndiri kufara kuva nemi pachirongwa, ndane nguva yakati rebei tisina kukurukura nemi.
Ichokwadi mukoma, tetiripo tetimborwira kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Aiwa, takunzwai. Ngatichibatai kanyaya iri muchirongwa nhasi mukoma. Ana chiremba vanga vaine zvichemo zvavo. Chekutanga changa chiri chekuti mukuru wesangano ranana chiremba vaPeter Mugombei vanga vambotsakatika. Vana chiremba vakati havasi kudzokera kubasa kusvikira Dr. Mugombei vawanikwa. Zvekare pavati havasi kuenda kubasa kusvikira hurumende yavapa mari yavaruchemera. Chinapfuura takaona Dr. Mugombei vakawanikwa. Asi nanhasi vana chiremba vari kuti mapadza pasi hatisi kuenda kubasa. Panguva iyi kune vanhu vari kufa nenyaya yekuti havasi kuonekwa nana chiremba. Seumwewo anorwira kodzero dzevanhu munyika, muri kuzvitambirawo seizvo?
Chekutanga tinofanira kutarisa kodzero yana chiremba. Vana chiremba vanhu vane mhuri dzavanofanira kuchengeta, ndizvo. Chechipiri tinofanira kutarisawo varwere. Vana chiremba vanofanira kunge vachitarisa varwere vari kurarama sei. Iyo inofanira kunge iri tarisiro rehurumende kuti vese vaviri vari kurarama, chiremba nemurwere, ndizvo. Saka kana chiremba atadza kuwana mari yekuti aende kubasa, anozokwanisa sei kuti anoponesa murwere? Hatingati vana chiremba vagona basa pakunoratidzira kuti tichada basa nekuti nyaya yekuti mari yedu ishoma. Hurumende yaifanira kunge yatanga tasa ana chiremba rivana mari yava yakakwana here, izvinotaura kuti murwere awana kodzero yake kuti ararame.
Asi tichitarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa nana chiremba, tikatarisa basa rekuva chiremba, ana chiremba vanotora mhiko yekushanda nemazvo munyaya dzeutano hwevanhu, nechirungu tinoti take an oath to save lives. Asi pari zvino ana chiremba havasi kuzviita. Vanhu vari kufa nenyaya yekuti ana chiremba vari kuvadzosera kumba. Tipewo maondero enyu pamusoro peizvozvo.
Zvakafanana navamunanga vawa vakatora mhiko vachipinda muofisi, but havana kuzozadzikisa mhiko yacho kuti ndichasevha vanhu vezimbabwe. Vakuseva he's saving his personal interest instead of saving interest of general Zimbabweans. And vana chiremba vane mhuri yekuchengeta, vane extended family yekuchengeta, and at the same time vane the nation to save. Saka tinofanira kunge tichiona sese ipapo pakadaro. Chenambe zvekare, vanhuwo venyama, vanhuwo vanorarama munyika tichirarama. Zvinhu zviri paground, zvinhu zviri pabepa hazvipindirani. Saka vanofanira kubhalanisa kwese kubepa nekunyika, handiti ka. Saka ngatiye zvekutiwo vaseve nyika nguva imwe chete vachisevhawo femili yavo.
Saka zvino sezvo hurumende isina mari yokugadzirisa zvichemo zvemunhu wese ari kuda kuwedzerwa mari yake, chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe?
Hurumende iripo pari zvino ngaingovadzidzisa kuti yaseila. Hapana anovavurova nekuti kana hapana anovasunga kuti madhibida mafeira, handizvo. Vakati adhibida tafeira, everybody will come on the table votaura voonesa kuti oright, what's the way forward for Zimbabwe, general citizens of Zimbabwe. Ndo zvatiri kuda pari zvino.
Hamungati hurumende nayo ari kutora matanho ekugadzirisa nyaya iripo here?
Tinenge tichonyeperana ndikati hurumende iripo iri kutora matanho ekuti nyika ienderere mberi. Kana rate ichikwira zvisazvamboonekwa pano pasi, hakuna kwatichienda.
Aiwa, takunzwa izvi, tinotenda zvikuru vasibanda nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo ingoti yadyanana. Saka ndongoti thank you so much nekupinda muchirongwa mungoma.
Ndinotenda vamaifoni.
Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vaStevens Banda, umwewo wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pachirongwa chedu chive chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. Muri Zimbabwe, nguva yangu ndiyo yapera. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu cheve chidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nevechidiki munyika. Muri Zimbabwe, bye-bye.